Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 31st, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, visit www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the coronavirus.
China says it has nearly 10,000 confirmed cases of the coronavirus, which has caused 213 deaths in China, where it emerged late last year. The World Health Organization says the worldwide spread of the virus is a global health emergency as well as an extraordinary event requiring a coordinated effort and international response.
Zimbabwe is among nations that are monitoring the situation and screening those arriving in the country. Several countries have recorded some cases of the virus.
And Britain reported its first confirmed cases Friday. India and the Philippines have also confirmed their first cases, joining a growing list that includes Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, America, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, the United Arab Emirates, and Vietnam.
According to some reports, the infection is difficult to spot and stop because only an estimated 1 in 5 cases will result in severe symptoms, which means people can spread the infection without having any symptoms or without knowing that they have the infection.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now. And as you know, we want to hear your views on the issue.
Yebo kambe zulukandaba linjani laphelikhona endaweni ezijeneyo lo ke ngukip stube kuhlelo lolu ule Live Talk. Ye sike sibone ke okwenzakala namhlanje sikhuluma coronavirus. I-virus leyo ikhanya ngazani yamemetheka okunye okumangalisayo. Kulabantu abaningi ukhanya ngazani sebebanjwe umkhuhlane lo abafika 10,000 kwele China. Kuzokuthi kwabanye amazwe bakhona lapha lalaphaya njalo lakhona apha eMelika lapha esikhona sizokuthiwa ke bakhona sebebanjwe bele sifo lesi. Kukhanya ngazani siyahlupha okunye okumangalisayo njalo umuntu lakho ukuthi abe lakho kodwa engakwazi njalo besethelela abanye abantu. So ke eZimbabwe khona ngale lakho bazama ukuthi bekuvikele konke lokhu ngokuthi abantu abafika elizweni bachekwe kuhle kuhle, bakhangikhangelwe, bahlolisiswe, babe sebelandelwa ngesikhathi esithize. So ke I talked to Dr. Alex Kasasira, the WHO country representative in Zimbabwe. Let's hear what he said about the coronavirus down there in Zimbabwe.
These are people who have come to Zimbabwe in the recent days from countries where there is confirmed coronavirus transmission. So when they come to the points of entry and the surveillance form, and they indicate that they have come from any of the infected countries, they are recorded and they are followed up. They are monitored by a health worker every day to see whether they develop any symptoms. None of the people from the infected countries has arrived in Zimbabwe with symptoms, but they are just documented and they are followed up every day for 14 days. As we know, the recommendation is that anybody could be harboring the infection without having signs for as long as 14 days. So they are followed up for 14 days and the expectation is after the 14 days, if they have not developed any symptoms, then they no longer need to be followed up. So they do not meet the criteria to be called suspect cases.
So which countries are they coming from?
The vast majority are coming from China, but as you know, there are about 18 countries, some in Asia, some in North America, in Europe, that have confirmed cases. So anybody coming from any country with confirmed cases is followed up.
Are you happy with the way Zimbabwe is actually handling this issue of the coronavirus at the port of entry?
So Zimbabwe has implemented the initial recommendations that WHO has given.
That is the WHO country representative is in Zimbabwe, Dr. Alex Kwasasira. We are hearing from him there. Ukhuluma ke ngokuthi kukhanyangazani ke kulabantu ke ababuyile kwele Zimbabwe abavela endaweni lapho kule coronavirus khona. So uthi hayi abantu laba abatshengiseli ukuthi balawo umkhuhlane lowo, kodwa babalandelela ukuthi bebona ukuthi kuhamba njani. Mabulas.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Aiwa, tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa chirwere charura pasi rose, asi chakatanga icho muchina checoronavirus. Tiri kunzwa isu kuti pane nyika pari zvino dzimwewo besides China dziri kunzi idzo chirwere ichi chawanikwa munyika idzodzo. Asi kuchina ndo kune vazhinji vakabatwa nechirwere ichi uyezve vamwe vakatowanikwa vachishaya. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva sekuziva kuti Zimbabwe ine vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchina vari kushanda, vamwe vari kudzidza, vamwe vari kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Takaona mutevedzeri wemutungamiri wenyika Eva Constantino Chiwenga vachienda ivo kunorapwa ikoko kuchina vakadzuka ivo mwedzi yapfuura. Asi nhasi tichange tiri kutarisa kuti chirwere ichi chamira sei pari zvino uyezve Zimbabwe yakagadzirira here kuti iwanikwe iyo ichizowanikwa ichirapa kana kuti kubatsira avo vangange vanzi vabatwa nechirwere ichi. Asi ndaita ini hurukuro nemumwe musikana anogara iye kuchina, muzvare Samantha Sibanda, vanga vari kutaura ivo zviri kuitika ikoko kuchina kune vagari vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe nevo vagari vemuchina. Vari kuti ivo kwemavhiki maviri apfuura havasati vabuda mudzimba mavo, vari kutotaurwa ivo kuti haubudi mumba, unogara mumba, uyezve vari kuti chikafu nezvimwewo zvaakunetsa nekuti vakange vasina kutaurirwa kuti vacharambwe vakabatwa mumba nekuti vari kuti ivo vanhu vakabuda vanogona kunge vachizoenda vachipararira chirwere ichochi. Saka regai tinzwe hurukuro yandaita namuzvare Samantha Sibanda vari muBeijing kuchina. Tinzwe kuti vari kuti kwakamira sei pari zvino.
Inini ndinogara kuBeijing. Zvandingataure pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handitomboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako tinotikenda nepaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamundowo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tini tagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge turimo, maybe you know, pama building tumagrosa tutudukuduku tunenge turipama building ndo vanhu vakuvhura imomomo, but naiva vasisina chikafu nokuti kwekutenga kwacho chikafu mahosela acho akavharwa. Vari kutsanangura masymptoms acho kuti munhu ungazive sei. Vaisawo online kuti ukaonawo wakukosora kosora temperature yakwira kusvika vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba wovaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona. Nokuti kubuda ikoko uko vari kufunga kuti pamwe ndiwo paunozospreada. Fumazimbabweni tisati tanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine mazimbabweni akatowandisa ari muWuhan macho imomo makatangira outbreak iyoyo. Basically mastudents vanodzidza ikoko uko tine mazimbabwe zvakati wandei, but that certain time zvedu kuti pane anyone ati ane chirwere zvacho.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuchina. Asi vari kutaura kuti ichokwadi pane nyanya vanoita zvekudzidza vari kudzidza vari kunzvimbo iyoyi kwakatangira chirwere ichi. Asi vari kuti pari zvino havasati vanzwa zvavo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvakabatwa nechirwere ichi checoronavirus. Kana paine vari pano paVOA Facebook page yedu yeshona vari ikoko kuchina, nokuti ndinoziva kuti tinombotaura nevazhinji variko, nhasi ndomukana wenyu wokuti nyora inamba tigowane kwa tichikufonerai kuti mutipe kuti kwakamira sei uyezve zviri kubatwa sei nokuti muzvare sibanda vari kuti ivo vakaudzwa kuti vanogona kuzobuda mumba muna February muswa February 17 asi nhasi vanga vari kunditumira message pa messenger vachiti ivo zvina zvina kumira zvakanaka vawane kwa ivo vachitorerwa mapassport nehurumende yemuchina vachiti vanga vari kunza hanzi mapassport aya ndeye kuti kutorwe ma ID saka vari kuti havasi kunyatsoziya kuti zviri kufamba sei asi tichange tiri kuvabata munguva inotevera kuti tinzwe kuti kwakamira sei tina Terence Naro ari pano ari kuti hanzi kuBotswana kune one suspected corona victim Calvin Ruvinda ari kuti ndifonerei Terence Naro ari kuti ndifonerei Tawanda Jokora ari kuti Zimbabwe is a province of China if China sneezes Zim catches the flu already unconfirmed reports say over 10 people have the virus in Zimbabwe God help us chemistry moyo ari kuti coronavirus varombo nhaka tinopera edimu duwa ari kuti maswera sei kwasisi mavhi ini I'm in Harare vangoti H town ndofunga vari kureva kuti Harare pana semi etos anza meno havo vanodaidza machina munyika apa hakuna ma doctor mongeni ngube ati mulisei kutetema I'm watching you from Sandton ndofunga vari ku South Africa ku Sandton asi pari zvino tinokumbira kuti nyanya vari ku China kana muri kutinzwa nyora inamba tinoziva kuti zvine zvinguva ku China muri pakati pezuva uye anongati mangwanani mangwanani saka vamwe vanenge vakatorara pari zvino asi kana muripo vari ku China pindai muchirongwa mutiudzo kuti kwakamira sei uyezve kuti muri kuona sei zviri kuitika izvozvi
yes labantu lapake abasevengene ku studio 7 if you are in Ndebele leave your studio 7 ku Facebook page oqala ke ngikhuleka Ndube usesinike inombolo yakhe uti sicela lisifonele kuzobuya ke Norman Ngwenya uti ngicela limfonele njalo Sokutake silo mhlanga ecingweni baba mhlanga ungawuthona njani
Yathona kithi
Ye ungapi mhlanga
Sebutswana
Ye kunjani abutswana
Hayi abutswana ngiyathile baba
Ye kutwani phela sizwa kutwa ke kule coronavirus le iphosa ukuhambelana le freezer uyazi i freezer yakutshala le
Ngiyayazi iphola
So kuyafiwa lapha so ngapho kutwani kuthiwa ngapi? Ifoni yakho ndoda uyazi iyabhampula njani. Wayingani iyabhampa so ifoni yakho akuchethe mbijana sizwe.
Mangizihile lapho ndawoni.
Ye, mana khonapho vele ungahambi senguzwa. Busathini?
Ngipha eMotswana semake oyi-1.
Okuthiwa ulo mkhuhlane nalo.
Okuthiwa ula umkhuhlane nalo.
Ye, liqaphele phela mzana.
Ngamelela amaribanti uAI South Africa ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani. Siyethukile inkosi silapha.
Wena ungaphi seHabron?
Amina ngilapha.
Ye, ifoni yakho madodo uyazi. Esikhuluma nje kamnanda ngokwazi ifoni yakho indaba ibhampula kangaka. So kodwa sikuzwile mfowethu ungathinela kusasa
nihlale ningifonela baba
hayi siyaphila siyabonga kakhulu baba sizaliza njani
abongalani
ye bye bye so this gentleman is in Botswana he's saying there is a suspected case in Botswana and it's just breaking out there so he was giving us that information
pana mbongeni ncube ari kuti please call me saka tichaedza kufonera nevamwe vatanga atambonyorera ipo pano pafacebook vanyora vachiti call me saka tichaedza kuvafonera kuti tinzwe kuti zvii zviri kuitika kunzvimbo dzavari asi vazhinji gives a lot of people are actually saying Zimbabwe is in a very tight position because at the moment there are no doctors especially in government hospitals they've been on strike for over I think it's now nearly 4 months
no it's about 5.5 now
Yes, so they're Since saying, September, hopefully, you know, this coronavirus does not come to Zimbabwe. Because we understand that the health minister was saying Zimbabwe is a secondary country. So most of the screening is actually being done in places like Ethiopia, South Africa, and other countries. But as we were discussing earlier on, I think Zimbabwe is saying, yes, they are screening at the airports, but it's not as strict as other countries, which are first countries.
In fact, what Dr. Alex Kasasira said was, there are some people who have got direct flights from China. So Zimbabwe, like any other country, stressed this, said Zimbabwe, like any other country, is at risk. So they are doing everything that they can do in terms of placing people at the same level with any other country. So they are screening this virus at all levels. And they said they're actually using WHO standards. And out of those standards, they're trying to say, forget about that it becomes a so-called secondary country. It says, no, let's make it a first landing point so that they do the screening properly.
I'm hoping that that message gets to government because, you know, a lot of people actually are afraid because speaking to this young lady and in China, she was actually saying, you know, the information that's also filtering through to them, they kind of feel like the information is being restricted. That, you know, the situation is much worse than they are being told. But she says she has confidence that the Chinese government can take care of this and that they will be able, you know, to ensure them in due course that they can go out after the 17th.
Yes, and what people are fearing mostly is that, you know, according to some reports, the infection is difficult to spot.
Yes.
Actually, to stop because some cases are not severe as per the way you see, look at a person. But can somebody can spread the virus, you know, without noticing?
That's exactly what she said. She actually said that they've been told you can live within your community, but you cannot live outside the gate.
Yeah.
So if you live in a gated community, you are stuck there for two weeks.
Mm-hmm.
She says, you know, you can call, you can do whatever you want, but you can't go to work, you can't go anywhere, no transport, nothing is moving, it's a standstill.
That's right. So this reminds us of the swine flu. You still remember that actually killed a lot of people, and Ebola and all those kind of diseases. So, Zululanda was still looking at the corner of Apple. And on the CNA, over China, Langapingapi, Ganan Kunamanje, Ushero, Stokani Pelangi Corona virus laying as an situation about to Zima. So, this is really good. Emazweni, Achineo, Kansan, Kutanilo, Sunganya Memetega, Kunapake, Wolomeliga, Kulavan to Kumbe, Bafiga, Bata, to Kumbe, Ababili, Ongani civil, but who's over Wanagoti, Bala, Kutanilo. Uzobuyake, where is Zimbabwe? Zokutwa, hai, akwabilo muntu. Oso kutwa ke, utwele lumkutlani. Loba kula bantu babu yabe, vila kumenye mazwe, baangena ye, kuto kutwa baka, nkangelo sibili, ngelitwe lbongu. Kuti, suka lapo muntu uya ngapi, njalo ebe loke londwa, ukutu ukamba loke lunjani. So kutata 14 days, ukutu mte loke kangelo, ukuti gambe, umkutlani loa awa pumeleto geni. So kunja loke mavlas.
Tuta kutenda wa mwambu, nyora pa Facebook page, duye vio eshona Mnashe Mtero, anyora chitindifonerei, Raymond Nyoka atindifonerei, akatipa namba zake, Terence Nubu, anze ndifonerei, oh please, ntuta upinda mchurongwa, ntuta kunyazo titins, kwekutinya ye coronavirus, yaka mira sayi, Albert Tranish, anze ndifonerei, Murajwa, Panastancia, atindifonerei, Tawanda Chitsiga, Elfias Makone, Chigudu Guze, anze ndifonerei, please, ndaka kumirirai, asini ntukunzo titina kola, regaitende kwa vari, hello kola, I watched what the Menoka Namuku Kwansambo, Famba, Pamuri, Papa.
Yeah,
and Akukun's way to Tora and Anuya Murku.
Murutana in a border, Keta.
Okay, it's our ratings will come.
Sanagrama, where he will go to Nisa, Jatin, the Pacific. Dai wanu wangu na wangu manya kukirwere kina kute wanu singapela chua zwa
imu momu South Africa varu kuta oranyeja azwere uyeshe varu kutichi varu kuyambira vagari imu momu kutimuitese
iya izo zwa watu varu kuto manya manya kukatisa sekuno ketuan patuan ikume kipasa wanita soa redi kuti anenga batu haa fiktu nacho anu kwa sako manye papu kata zilingi sawa nani but ndesinga zikune mwenye kutichi
Varkunyan Sutan and Guza, Rekutimunanga, Zivese, Anish, Rechin, Tambotor and Assis, Vekuchina, Vati Vekuchina, Varkuva, two minute text message, Kutukans, Wamir, Wakupisa, Tembricha, Yakira, which you Kosora, Kosora, Chinzong, Wakuns, Waflu, Miri, which you go net and neta, Zinengish, Ningish, Akubata, Eco, Varkutichi.
Izvozvo ari kungotaura izvozvo kuti zvinokonzerwawo sometimes tinogona kubata munhu anenge agara nezvimwe zvinomunetsa like kuneseka nekufema chirwere chiri kunzi chiri izvi kwaari kuti zvimuafekta saka ndozvo zvimwe zvavari kutaura kuti vanhu ngavagare vari
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka uyezve garai mozvidzivirira ikoko
ndatenda hangu tete muwane zuva rakanaka
bhabhai regai titore mamwe kola halo kola
yes hanzvadzi makadii
aiwa tiri wadii makadii iko ikoko
aiwa kuno tinofara
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura nachindego ndiri kudrc
kudrc kwakadii uko
kuri kungotyisa wahanzvadzi nenyaya yechirwere chiri kutaurika ichi
saka ikoko vari kuzvibata sei imi vari kunyatsotsanangura here kuti unoziva sei uyezve kana uchinge wati wachibata unoita zvakadai nezvakadai vari kuti chii
basically tiri mumamainds saka hapana kana dzidziso iri kupiwa kuwanhu asi chatakangokwanisa kunotisa nezviro ndechekuti waingopinda mudzimota dzedu achisprayer ukavabvunza kuti why are you doing this wari kungotaura kuti tikususpekta kuti panogona kunga paine something chirwere chinogona kunga chiripo but isu nekuziva kuti nekuteererawo news nekuverenga manewspaper tikutongoziva kuti ndonyaya yacho because tipa mamainds emachina
saka vari kuspraya chii vanenge vachiexplaina here kuti chii chavari kukuspraya
hawana any explanation
asi pane mamwe here vamwe vanobva kuchina ikoko vatsva vari kuuya vachizoshanya pamamaine enyaya sezvo mati mamaine emachina
watoripo like izvozvo vako vari kumaholidays kuchina saka wanga wachangobva kuchina maybe iwo they knew kuti kune chirwere chiriko kuchina saka vari kuspraya mudzimota dzedu and all the like because we came nemadeliveries kubva kusouth africa saka vari kuti ukasvikawo vari kuspraya mudzimota dzenyu and all the like but hawana any dzidziso yavari kupa kuwana if anything happens you do this and do this hapana tikutonzwawo mumanews basically pastudio 7 kuchii kana uchinge wasekutwa ukanga masystems akadai neakadai then you do this and that but ivo hapana dzidziso yavari kupa kuwana
aiwa mashoko makukutu tinotenda kuti at least mataura imi kuti muri kutonzwa ipo pano pastudio 7 aiwa ticharamba tichiedza kuti mazuva anotevera yatowane vana chiremba vanouya vachikurukura uyezve vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika uyezve kuti mungaite sei asi kuna sisi vatataura navo vekuchina vati kuchina ikoko vari kubva vanzi musauye kuchipatara garai ikoko saka ndiri kunzwa imi muri kuti pane vakatobva kuchina vari kubva kumaholiday saka handisi kuziva kuti ipapo hurumende yeimomo mudrc iri kupabatawo sei
like I said kuti hapana any dzidziso iri kupiwa kuwanhu pamaini vatiri asi kuti isusu nekunzwawo nekuteerera studio 7 kuti kune chirwere chiriko saka iwo nekuspraya kwavari kuita mudzimota dzedu tangofungira kuti ndo zvinogona kunga zviri kukonzera kuti vasipe mudzimota dzavanhu
aiwa tinotenda uyezve tinoshuwira kuti chirwere ichi chisakubatei muchadzokera riini kusouth africa
basically maybe 2 weeks time tinenge tichiri muno mukongo
mune murimo kwe 2 weeks
yeah it could be 2 weeks or more it's like tinotendera kusouth africa todrive matruck so when we came here with the deliveries we also load maloads anodzokera kuJoburg so it could be a bit delayed kuti tinogona ita 2 or 3 weeks more tiri muno mudrc
aiwa tinoshuvira kuti zvinofamba hazvo zvakanaka mukoma
ya neniwo ndiyo shuviro yangu wokuti zvinofambawo zvakanaka
ya babai a call there from DRC. This is a Zimbabwean who's a truck driver, but he says he actually was delivering some goods at a mine owned by some Chinese, and he says the Chinese employers have been spraying in their cars when they come to deliver goods, but they are not saying exactly why they are spraying. And he says what's frightening for him is that there were actually some Chinese who were in China because it was Chinese New Year, I think, the last few weeks.
Yes.
But they came back to Botswana and they just arrived. So he's saying he's not sure now what's going on because he thought people were, you know, not being allowed to leave China. But he says they are spraying their cars, but really not explaining. And one interesting thing that he said he actually is learning more about the coronavirus, from Studio 7. So he says, please keep up, you know, this awareness campaign, because most people are not even telling people out there what the virus is about and how they, you know, what symptoms they can look out for and what to do if they find these symptoms.
Yes, it was lomlalela becengweni. Eh baba kunjani? Eh kutwa ngumama. Sabona mama.
Yebo ninjani?
Siyaphila sondele efonini ntombi endala. Eh uthi ngikuze kuhle. Eh ngikhuluma lobani mama?
Mankomazana ephinda.
Yeye mankomazana kunjani?
Siyaphila
kunjani? Siyaphila ephinga kunjani kona ngalo?
Ephinga sifaniswa nezulu yasiliboni.
Oh, akula zulu yebakithi.
Hayi, izulu yalihle.
Bese lizwile ke ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus. Selikuzwile khonokho?
Ye, ngiyakuzwa khonapha.
Bathini abantu khonapho ngakhonokho?
Ah, lapha ngithi akukafiki.
Belizwe kuthiwa kuhamba njani?
Kuzange kungumfika lokulinywayo nje ukuthi yaqhamuka kubotshayisa ngani.
Likuzwe ngobani manje?
Sikuzwe yizini khonapha kwashington dc.
O, likuzwe kustudio 7?
Ye, ndalele khona.
Ye, pho manje wena ngokuzwa kwakho uzwa kuthiwa kumele wenzeni ukuthi ungawubamba umkhuhlane lo?
Ngizwa bathi lapha kumele nanzelele ukuthi singabambani nabavela kwamanye amazwe, singathawulani noma ukusondelelana nje.
Uhulumende ke kakalitsheli ngakho khonokho?
Hhayi, uhulumende bengakafuni.
Emaklinika ke abakhulumi ngakho?
Hhayi, besingakakuzwa la.
So likuzwe emsakazweni kuphela?
Ye.
Ye, so ungathini? Tshela uhulumende ufuna ukumtshela khona ngomkhuhlane lo xa ufuna ukuthi kumbe balincede khona ngapha.
Hayi, singaba sithi ngaba uhulumende uyakhankasa kusesemasinyani kuse kuzinzi umkhuhlane lo ongakathatheli kithi ngapha.
Ehe, hayi ke siyabonga mama, phosela okugcina.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngabe bayakuzwisisa lokho esikushoyo singabantu kuhulumende, ngabe bekuza kuba ngcono libe lela.
Hayi, siyabonga kakhulu ke, ube nempela fike enhle mankomazana.
Hayi, siyabonga, liqala lisinta phela kuhleli.
Hayi, siyakwenza njalo. Talumba, ngikhulume kuhle uthi Talumba?
Hayi, yikho sibili.
Ye, bye-bye mama.
Hayi, yabonga.
So that is a lady mankomazana in Mpinga. So she's saying that you know, she has heard about the coronavirus via Studio 7.
Very
so she says what she knows is that people must not just greet each other by shaking hands and getting next to a person who is infected or things like that. But she says there's nothing, no information from the government. So the government has not even told them about the outbreak of the disease in China. So she's a person who says the government should do a lot, you know, in terms of conscientizing the public about the disease. So again, so talk to slow about what does it go in. Baba Vodloza, kunjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Ngiyaphila Vodloza. Akutsho Vodloza ungaphi khonapho mzala?
Eh.
Ukuphi?
Ngivela kude ekhaya.
Yebo.
Ngise South Hillbro. South Africa Hillbro.
Kunjani Hillbro?
Hayi Hillbro, right.
Baba akakhulumi nge coronavirus kula.
Ake
Hmm.
Ngikuzela kude ngathi i-network.
Oye, soke abaka kulumi nge coronavirus. Sio kutuwa pela kule virus lape nzima lako. Aba alicheli ngako.
Ae, ngapa tine elpro. Elpro, ae, atraibu.
Ye, kota.
Ae, ngapa atraibu nimbele elpro.
Kota, baka kuluma ngako ini mzani.
Ai, njengo mundo sale tizi kakuli mzile nzini. Ae, seti tizi wabeti kwa zinyi ngao.
Aha. So uzo oto uzo kutoa umkuta nonjani wena nguzo wako uzo kutoa umkuta nonjani
atika bine sprintage situile kwa nguzo wate yisho kwa hiko panga ayonji kuti chwa suko na koto wake asazi ganjani kuti kuti kini cho hii ni
ye baposu kufanisa pela le freza usaya zi freza lena kuni wabati ala kutala kutu ngani freza kwa kumbuli influenza influenza lana ekhulunywa ngabadala bathi kwaphosa ukuhambelana phela mzana bathi kwahambelana khona
kube nje bakhuluma sesike sabona mhlambe kuvela omunye oseke ukuthathibokho ya bethiwe understand bethiwe bona ukuthi impela iyona iqinisa
hayi kunjalo ke Vodloza siyaba kakhulu phosa lokugcina ba phosa lokugcina Vodloza
okay
ye fake lokugcina I know smoke like a cool Vodloza. So that is Mr. Vodloza in Hillbro. He's saying that he hasn't heard much about this disease, except that, you know, people talk about it here and there,
mm-hmm.
but not much, you know.
Hello, caller.
Hello, Jede Masala. Masala, I'm Koma Kips.
I want a square. I took on an annuity. I'm
Koma Donald Gurasin Beach.
Ah, nasi vavamati fe mapinda pana papa chirongwa mu new studio talk sambira mkoma Donald zvirise kwa muri huko.
Ah, kuno kurina ndio nyaya hayo ye coronavirus yatongo wakujaina ya uraya vanhu. Nekune dzimwe nyika yakuda kupinda pinda chitekeshera.
Ehe, muri kuona seizvi.
Ah, ndinoona hangu sekungoti chatinodanisa kuti isusu kuno kwedu oxide kwedu kuti taura idura hatisi kuti ikoko kwairi kuuraya vanhu kwakanda zvingava zvakanaka asi kuti kuno kusekusaidi kwedu sekuzimbabwe nekuno kuafrica kwedu kwonyu ye vakwanisa kuti vamanyamanya vadzivirira nokuti vanoti prevent zvirwere than cure havachiona kuti isati yadi kana vachiwa vanobva ikoko vanoonekwa zvinotengesa vachinotenga kuchina va vachitombitwa isolation vachionekwa vachiongororwa panodzika ndege paya kwoitwa machano notogwa kuti vachingodzika munhu angodzika ichangana vamuvanhu umbodzika umboongororwa kuti hana here chii yabatira kana asihana masainzi nemasymptoms dziriberekeri pane kuti tisasangane nevamwe nokuti akasangana vamwe atizozivi kuti pamwe akabatira here ikoku pangaari saka ndonatso kuti asi kuti ndonatso kuti nyika yedu inogona kunge isina kana achaimboprepare kuno kutoona yedu health minister angu achimanyamanya mazuva ana angu achimbopa mapress statement vachitaurawo kuti vagadzira vane zvipatara zvavaisa pasaidi zvekuti indikenzie kuti paitika ripoti yekuzipa kana kuti pasaspekta kuti pane aonekwa anga afungidzikwa kuti anga ichigwezi pane zvipatara zvapeswa pasaidi kuti ndizvo zvinhu zvakamirira chi chigwere ichocho kuti zvichiotasana chigwere ichocho ina tikazvi kuti kuzimbabwe pane pachipatarawo heri one chanzi chaisawo pa chekuti ichazo kana pakazo incase yekuti paitikawo emergency yakadaro panogona kunge pane hospital one inozikamwa nzi iyi hatizivi kuti takaprepare zvakadii ndo zvinogona kunoita kunyika kwedu
aiwa mashoko
aripo ndekuti tigadzirire asi kana noti notinogona kungosvika nokuti tisi kufamba kunongoitawo vanhu chinongo ichingofambawo nei kufamba kuita vanhu saka chinogona kungosvika chanzi kuti chinogona svika ingavavo inogona kungovapowo hatishuviri hedu tichisvike kwedu asi tozofanga kuti tinge takaprepare takagadzirirawo senyika kuti kana ikazotichasvika inkesi kuti chasvika
ikoko kusouth africa mukoma Donald vari kuti chii sekutaura kwamaita mati gurukota rezveutano vari kupota vachiuya vachitaura vari kuti kwapedo nepamuri ipapo tomboti manzwa zviri kutaurwa izvi kuti unoita kunge uda kubatwa neflu zvakadai dai dai munobva maenda kupi
sofa pazvipatara zvandahwa zviri kudai Charlotte Maxwell kuJoburg zvipatara zvandazvo sofa kuno kunoti West kwandiri handisati ndadzwa kuti chipatara chingava chiri designated pane zvozvo ndechipi zvinogona zvobudiswawo nokufamba nenguva bati zvandahwa zviri kuJoburg asi at least zvitoripo munyika zvatozikamwa onzewo nyika yakagadzirira sei plus vari kuti pavanhu vari kudzika pava kuti like pane control pavanhu mamovement yavanhu vari kubva kuchina nekunana east kunana asia pavanenge paoliver tambo international airport pavanenge vari kuita sekumonita pamafambiro anoita vanhu vanenge vachidzika vachibva ikoko vanenge inosvinga zivi kuti kwedu kune kwaranda inekwo here kuti vanosvika kana kuti zvongoti vasvika anongosangana nevamwe zvokuita sekuti mwana wehuku angamboenda uko audzoka apinda muna mai mapapiro amai atozivi hii pau
kuvadhola kuti mabva mavharisa tinotenda chaizvo
aita basa achingokumbira kungoti de hurumende yeduwo tozaida kuti inotambura tambura chose asi apa angaimboita maseriasi
aiwaizvozvimamai
machesi akadai ase wekuti timatorese dambe kana kuti ngavato kana vasingakwanisi pachavo ngavachitendera mango anokwanisa abatsire nepanogara napo
kuti
hurumende ine history yekurambidza mango kushanda munhu zvakasununguka saka apa ngavachitombotendera kuti vana Oxfam care plan vachitomboita basa
pachavo
atozaida kuti akakwanisa.
Aiwa, tinotenda mukoma Donald. Muve neweekend yakanaka uyezve muzvichengetedze
ikoko. Magona, ende makachena tete mazvika zvinhasi makachena zvekuti kitu.
Ah, tinotenda. Muve neweekend yakanaka. Bye bye.
Baita basi. Bye bye.
Gibza, that's there is our top fan here on VOA Shona Facebook page. Donald is saying that in South Africa the health minister has actually been coming out and you know saying, you know, identifying certain hospitals that if you should see these symptoms you should go to this hospital, but he says his biggest fear is that Zimbabwe may not be ready. So he's just, you know, he was taking a lighter moment there, just saying, oh, today you look very smart. So I think it's the studio, I think, I don't know, but
yeah, maybe.
Over to you.
So we've got a video of some person who was talking about the coronavirus, and the video was taken by Reuters. So let's listen to what this person is saying.
In China, mass production of face masks to try to stop the spread of coronavirus. The government has been pushing manufacturers to increase production due to rising demand. And the number they can make in one factory alone is staggering.
I work on 25,000 masks for one shift. It's kind of tiring, but we have no choice when facing an epidemic situation. We must produce more masks.
It's not hard to see why they're making so many. On Friday, long queues snaked around pharmacies in neighbouring Hong Kong, residents desperate to get hold of one. But confusion is now spreading over whether people should wear a mask in the first place. Friday's edition of Singapore's main newspaper told readers not to wear one if you are well, and Australia and Taiwan have said healthy people don't need one. But Australia has also released 1 million masks from the national medical stockpile, and Taiwan has imposed a ban on exporting masks. And its railway administration said if the virus continues to spread, it will refuse passengers who aren't wearing one. In Hong Kong, a lawmaker who chairs the city's government health services panel was criticised after she shared a video showing people how to steam and reuse disposable face masks. There's been unusual advice in India, where the government suggested a traditional concoction that includes ginger and holy basil as protection. And in Myanmar, a minister was rebuked for sharing a Facebook post that advised people to eat more onions. Back in China, the mask production line continues apace. Official guidance from the World Health Organization makes no mention of wearing a face mask to protect against the virus, but its website does not specifically advise against them.
That's a report from Reuters, and you can hear somebody advise people to eat onions. So anyway,
I mean, we're going to be seeing a whole lot of new ways of preventing. I know Africa is very good, so our traditional healers will be very busy, I think, Gibbs, you know, on the lookout.
Not only that, we can have kids with names Corona.
Ah,
you know,
of course.
Usually you get those. So Sloba Bunkomo, Lafet Kongen, Baba Komo, Mwa Uchonanja. Hai siyaphila Nkomo, ye ungapi konapho baba?
Eh. Ngise ekoli baba.
Ye kunjani ekoli?
Ngiyatsana kuvela. Hai, tsana kuvela ngapha khona ukuchika.
Bathini ngecoronavirus le?
Icoronavirus le sibozamisa izobona mabe eshubona ezindabeni badaye bayilindele. Bayilindele sebene ngomumo ikakhulu bathi ma-airport, baphuma ama-airport ukuthi mangikhona bangathi bame ngomumo khona. Manje mina ngizibuza ukuthi babe bengomumo e-airport and then kuyakhulu into ezile China sebo ngami aziqhamuki nge-Oliver Tambo International Airport.
Zingena
ngama lokhu njani ama lakhi nje abantu ma bebuya abantu base-China angiboni babuya nge-airport mina babuya kakhulu ngemigumbi laba bantu. So ngazidlala emgumbini ma beqhamuka lapho ukuthi khona ngale bakule ndawo bafika bebahlole khona na. Ngoba the most yabo bagcwele kakhulu lapha edrobheni lapha ababeya khona le mithwalo yabo le ababeya bezithengisa izinto zabo zama-China le. So ngizibuza ukuthi khona lapho sikhombazami uma sihamba sizula wona bamashobhana la ngeke size sitshayisane nayo i-coronavirus.
wana
mbona ngathi gola kuthepanga khona nje once nje wafika umuntu yedwa ne coronavirus eyipho siphelile
abantu singathi bayithukile abantu khonapho ngoku
abantu abayithukanga khona uyabona into ma ungausiza sayibonela ezindabeni hayi abungathukanga kangako abantu vela kula muntu okhuluma kangayo kodwa ke ma usungazwakala ukuthi anampo 1-2 njenge-swine flu leya ayithi ngenela abantu yibona abantu abaqalisa ukuthaa uphamisa kwena indlela manje ubona ukuthi lana ukufa kuseduzane kodwa isakhulunywa kanje usazwakalele ukuthi ya manje ngoba ngizwe ukuthi awulo muntu oyedwa uthatha ngolokuthi ngabulayo ubabonile hhayi sikuthathi leyo nto ekutheni abantu sethuswa into esesiyibona khona seduzane yibona ngichela into yabona kakhulu abantu ababuya eChina angiboni mina ukuthi basebenzisa kakhulu i-airport bangena ngemikhumbi okuthi yabona kakhulu lawo e-South Africa lona igoli leli yikho ngibona ngathi ukuthi abesengiyoten ukuthi ngashisha libanjwe yi-coronavirus and futhi maye coronavirus umuntu wakhona engangene be munye nje eyipho hhayi kuphelile
hhayi siyakuzwa kakhulu Nkomo sibonge kakhulu baba ube nempela viki enhle ba
kulungile ba
okay okay bye bye so that is Mr. Nkomo is in Johannesburg.
Mm-hmm.
You are saying his fear is that maybe this coronavirus may come through the ships, you know, in South Africa. He says the health authorities may be concentrating on airports.
Mm-hmm.
And yet it may come the other way around. So he's very scared about, you know, what can happen.
Mm-hmm. I think Tina Kola Ripanare. Hello, Kola.
Hey,
what's the way, Magadivo? What did you say?
Na moyo, mna wa moyo, mtuwa na mfundisi moyo.
Makadi mfundisi moyo.
Sino rarama, ndiyo dambu zikoridi nge korone.
Taura iti nzwi.
Ya, rega, hindi tauru umashoko za umashoma. Ndosa mfundisi dambu zikoridi uweleche coronavirus. Uweleche achiki sama nwaga wanda, mati miro. Kazi zoguti achira pike, ndi wanu wanu nza wabuda mzimba, wakari umo mkuma zoma jingi. Chiwe cha kadai chiwe chino chisa chino tambuza ni na yuko tii chile wanu wakazama kutubati wati gazili leo katini chasika todai chiwe zimwe ziri kutambuza wazano nukufa kwa kaita wanu wakawanda kwenye China ni mamu wazinji wako warana chwe nungu tidae mwari waka tunga melo uti zinuweza kafani zinu ya wanu wasinga gunu kuziva kutu wano zubatila nei pachino zo gunu wako wanita mshonga wako chitengi chapeza wanu wakawanda ende futhi nika dose kufunduka nasho ukuthi abantu banobaka kade sabhulupa pindi saka imwe kudikwa kafana ipo saka ndingudai kuti dai mwari vakazi kuti chiwere chakadai chigono kupera nokukurumidza nokuti zvani vatongosara njiro ramwari kuti ndo vanoziva izvozvo zvinokonzera ma problem anika pasi asi kuti ndozviva zvedu senzere dzedu vanhu venyama tinokuziva kuti kadai asi patinodai kadai zvinozozikwana vakatora nguva like zvakaitika ebola iya aisedza futi vanhu vaiona kana mabhodha pataibva kauziva kuti ichinda mabhodha taiminzwa chipinda mataipinda saka tiri kuchema nechirwere chatyisa vanhu vakawanda chofanira kuona chipazvakadai
saka imomo mamunogara vari kuwana vachikupai ruziviso here kuti munofanira kuti modai uyezve endai kuzvipatara izvi neizvi kwakamira sei
chokwadi chakanaka kuno kwatiri kunokuruzitiri kutiwa hatisatanzwa kuti muno matichapinda hatisatanzwa kuti afuekuti tanzi kubotswana ndokwatanzi munhu wando watanzodiaaracho ndikugara tichitera manyotiotera kubvikiro ndiyo ndinokutiwane zvayo
nhare dzenyu manje mufundisi nhare dzenyu dzaakuita jelasi saka aiwa regai tikubatai munguva inotevera timbotora vamwe
aiwa tinototenda nepamatipa ipapo torai zvenyu vamwe amen
amen aiwa tiri kunzwa they were hearing from mufundisi moyo he's always really on the program but he's saying that he's really afraid that if this disease comes to Zimbabwe ish there's going to be a lot of mayhem because he says he's not sure that Zimbabwe is prepared, but in South Africa, at least they're getting information, but he hasn't heard a lot about what's going on.
Yes, so talk is ngabe silobaba omunye sicingweni. What is uthi silobani? Ecingweni inkhuluma lobani? Yeah, melo sikunjani baba?
Hayi yaphila.
Kungapi? Isibongu Thembani?
South Africa. South Africa eligo.
Ye, akutsho ukuthi wena uzwe kuthiwani ngecoronavirus le.
Hayi ngabetha kasi hayi into yokutholakala abazini eChina. Abetha kasi.
Wo base China kona manje.
Yeah, eChina base China.
Abantu bathini ngakhona?
Hayi abantu basele ebhalweni phela manje manje. Ukuthi nemithandazo yesikwesi uNkulunkulu ngabe kuyenziwa kutholakala ukuthi bakhona basinyane ngahafika e-Afrika. E-Afrika kulokwenziwa kokuthi okuthi bendaba-ke abanazimali ezibhedlela. Njengoba besikhanya ukuthi abantu abaningi bakuphiwe amaglobe ukuyevala amakhala. Manje singase-Afrika kuba nzima kakhulu ngoba ukuningi kwabantu amazoma aningi ahluphela. Okunye futhi ukuthi se-Afrika kudoda ukuthi kumele kakhulu emadolobheni lapha. Othi ukhuthaze kuba lula ukuthi layo sibhedlele ngamandla ngenxa yesedodo. Ukuthi hambele ekhona e-Afrika.
Kodwa abantu bayithukile yini kakhulu kolapho?
La abantu bayithukile ngoba yindlela abukhela khona ongangidima khona pha. Kwabethuthe la umuntu akhona uyatholakala.
Aha. So sebecinga
ukuthi uyatholakala. Ekusibala yona.
Yeah, yeah. So sebebona ngazani yifleza le kuyayo.
Yebo, reyaphela kuthi abantu.
Kulobu zima, hayi, sinethemba lokuthi awuzofika khonapho. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa baba. Okay, siyabonga kakhulu ke bye-bye. So this gentleman is in South Africa. He's saying the challenge that Africa will have is on health standards. So he says the health standards in many countries are very low. So it would be even difficult for them to source masks. You know these masks that we see.
Yeah, that we were seeing.
Yeah,
yes.
So he says maybe some countries won't even have enough to help people in terms of an outbreak, if there is an outbreak somewhere. Says, for example, let's say in Johannesburg or Zimbabwe, if there is that outbreak and there are no masks, what do you do?
So I think, really, you know, scared, you know, in Zimbabwe, most people are not worried about the mask, but just that the actual hospitals are not functioning, and there are no doctors.
That's exactly what he's saying. Health standards, very low.
Yeah. Pana Shamaine Mopurutsa Arguti Anzinditetetere Kuno Ndirim Kore Kore Weurungwe Tenja Kuti Chirwere Che Corona Anzi Virasi Ndifone Rei. So she's speaking in Chikore Kore. She's saying that she said about this coronavirus, but she wants to speak in her language, so we should call her. Terence Naro, Aripanapa, Arkunyorao, Jairos, we Arsenal, Chikura, Maskura says, Mavi, Chirwereji, Chikapinda Muzimu, Panofiwa, Imo Muzipatara, Munama Bandage, Chaiwo, Kusoti Mushonga, Jayo, Kungoji, and Kungoji Sakunamari, watching from Cape Town. I'm hearing that there's a caller, but hello, Shemaine.
Mine Simbele.
Ai wati ne Simba makadi koko kurungo.
Ai ati fara di toku chata wapa pagara pano chenza kucheza kala chizwe cha chiri kutawa iche corona iji.
Ah, taura itins we turukunzu wa muri kutawa muri pa urungo apo mstaura zvenyu skore kore.
Ngo kurudzira kudai vaya hurumende yaite kuti aitoma awareness campaign kurudzira nendaya kuti hazviziya kuti chirwere ichi chese chii zvino yacho nepasanwana nokugumana nokumhorisana nemanja kudai nokuita conduct saka panofanira kuti wadzidzisoka
saka kwamuruko dzidziso iri kusvika here makachinzwa nezvacho kupi
takachinzwawo makare masocial media machinongosita homu chinongosidai ukangogumana nemabi ako anenge ainacho kuretapurana asi mumamijai muna ana ambuya edu naana azekura sezvasvika munhu vasingotaura kuti yakare korona yamazivi yekuti chii pakai pavo.
Saka muri kupota musina wanyaya here musi vaudza kaa kuti korona inorevei
nezuva ataudza kuti yeshua naambuya nanashe kuti chirwere ichidiburika nekwa vari kuchaina kuyoku saka nokuti musi itotanana musi musanhenge musamhoresana kana mangonzwa miri kudai so munifanira kunananga wachipatara
zvino makanzva here kuti munofanira kunzwa kuti zvinei zvaita sei taurai tinzwi
zvinzava kuti chikwanzva miri wako dziwa nekunzva mabaya enyu muni yakare netawa nechirungu iyi unofanira kusatsipikira ndezvinenge zviratidzo zvacheni chirwere chacho chichitaurwa ichi
saka ikoko hanzvadzi kune zvipatara here kana makirinika ari pedo nehurungwe kwamuruko
ya makirinika aripo zvavo nemukatuma aripo asi pakudzidzisa nezvenhengi ndezvati zvabudira kuno kuti zvifambe muvanhu zvingo zvinhuzvo mumasocial media akaita kuti zviparidziro but panenge paakudiwa vakuru vakuru vanangana nezveutano vachipinda mukati mumwe
saka muri kubata mabasa api ikoko yawe
ini manje zvandoita manje iye apa neindasigadzirowo tinhetembo nechikorokori pamusoro penhengi pechirwere chakare chekorona ichi ndikupota zvinoteke mutepenyura panhengi pamasocial media apo tinogadzira zvechikorokore zvokuti imwe takutumire mimboitevekera
imboita ikatinzwe vanhu vambosinzwa zova vasitapiririwa kudai
naiwe korona iwe naiwe korona udiite kudii naiwe korona ruchirwere waiko korona vhairasi taite kusewa miri taite kunzwa miri kuti mbombombo wakareva usingarapika yabiya kuwanarapika korona vhairasi watisewesa
aiwa kamutakunanzva ako tichazokufonerai kana tapedza chirongwa tinyatsonzwa zvamuri kuita kuti vamwe vadzidzivo nekuti vakanzwa nedetembo yenyu vanogona kunzwa kuti chirwere ichi vanogona kuenda kupi pazvipatara zviri pedo nekwamuri ikoko
ndatenda pano
aiwa muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka Interesting there, Kims. We have a young man who says he's an artist. He actually has a poetry that he does, Detembo, but he speaks Chikore-Kore. So he just did one day where he's really talking about what he thinks coronavirus is about. And he's saying he learned about it on social media, but there is no awareness program that is actually being given by the government, and he wishes that the government could do more. And Rukunz, what pane mumwe shakara ripar nare alo kola? Hello, caller.
Hello.
Hey, Truksora Nanu, yes, I'm Rukupi.
I'm a given in the Pastor, I'm South African, going to dig.
It's our ratings.
I can get out of our home to look at you. Tikuna, there it is.
Hey, it's our rain.
Yeah, I'm not going to be in Zimbabwe. Please, they are almost. I'm going to be poor. You could see. Dambudziko ratigari munyika medu rekuti zvipatara hazvina madhokta havasoenda kuchipatara mishonga hakuna once chirwere ichi chakusida munyika medu ka kwatiri sisu varombo tinopera kufa ngo vaizvinorapa kuti zvine nyika
saka muri kuti imi dai vanga vakateerera zvii zvamungataura muchidimbo
ndavanzwe tsitsi nemhuri yezimbabwe ivo vakuru vekuru vehurumende iri kutonga muzimbabwe ngavanzwe tsitsi nesuvana rezimbabwe nekuti ivo vakawana chava chavawana vanotiza munyika mavo vachinorapa outside isu hatina mari dzokuenda kunorapa kune dzimwe nyika saka ngavanzwe tsitsi vabate vashandi vehurumende zvakanaka manesi madhokota vodzoka muzvipatara zvavo mishonga yawanika munyika medu
aiwa tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka regai titore vamwe kola halo kola
halo
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
chindi jeson chironga ndiri kudrc
drc nhasi yakabaka panapa taurai tinzwe kwakamira sei
kuri kudrc titonzwawo nyaya yechirwere ichikubva kustudio 7
musadaro
hapana zvatitomboziva kuno kutonzwa pastudio 7 ipapo
saka ikoko kudrc muri kuita mabasa api uyezve vari kupa here dzidziso kana kungotiwo dai mukaona zvakadai modai modai
ini ndiri driver track saka hapana vakadzidzisi vatikuwana nezuve manheru ndipo vakaitigofamba nemoto yavo vachinzospreya spreya asi kuti vabvunze kuti zvavaospreya ndezvei havatombozive varombotiwo kodzivirira chirwere
Saka apa muruku garaim?
Masihlah ya, saya sudah berenak.
Ehe.
Tapi TV, aku nak buat macam mana? Orang cari TV. Saka aku yang kata macam ini nama je. TV aja sih yang aku cium. Saka aku cari di China je, kerja lah kita. Asal saya cium boleh. Ia kan aku TV, jadi sebelum dia patah, pada dia cium boleh.
Muruku tiku, yang aku kata macam ini, macam ini kau yang kupi.
Saka dia aku senta main ya tiu, jenggot sungguhmu.
Oh, okay, okay, okay. Wosa kama program ama isimbo wona mchaoni.
Apana kani kambia tumbo wona, waka chinja kisese, apana kambia tumbo wona kana kubuwekia.
Mm-hmm. Aiwa, tinoshu ira kutidae shaita shakanaka kutimuwane zizi soya murukuda kutitisa wane mungwe munanozu wane kwa chibatu wane shiruwerechi. Anjazi.
Inetenda, maita basa.
Aiwa, nemiwa maita basa uye je, aiwa. Irambai makachenjera kuti msabati wene chirwere ichi.
Mm-hmm. Right. What we are seeing here, marvelous, there is some information that is on VOA websites. And it talks about the coronavirus itself. So it says, what is a coronavirus? It says...
Oh, before we go there, there is a caller.
Yes, I'll take that caller. It says, coronaviruses are a large family of viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronaviruses can cause illnesses that range from the common cold to much more severe illnesses like Middle East respiratory syndrome and severe acute respiratory syndrome. So then it goes further to say, what are the symptoms? Signs of the disease among infected patients have included fever, cough, shortness of breath, and general breathing difficulties. In more severe cases, the virus can cause pneumonia. And then it also says, some people report few or no signs, while others have gotten very sick or even died. Then according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, signs of the virus may appear between 2 and 14 days after being near someone who was infected. So those are the things maybe people need to circulate. So, okay, start again. Uba wase kume nukaunda. Mwa wakaunda, kunja?
Anya, zila, lila, lila.
Zila, pina, mfoit. So, nile phone, nile tisiku, zesha, eh? So, nila, sivi?
Alright.
Right, kunja, nima. Yese, unguzo, kaunda. Nga mafichani, nge, uzwe kutuwa, nge, coronavirus, le?
Ye, umkucha, no, osinge, nile, vese, nila, esai, na, njalo, so, nganda, kajiti, zile, mnyo, banjwe, olao.
Ye, gulo, mtu, banjwe, kwa, nampe, potuwa?
Yes.
Yes. So, but in about to battle the Valeni, Kube Kamaja.
Yeah, I'm following a little Nava corner, but I love to see that now. I'm in the corner. I'm Fananda, Lamayazo, government, Yamaka, who has Yamanese now. Yeah, I'm watching the feeling to know the inside by all means in the corner. Now I'm going to come to the back. Information we are taking out on the question. So, but they are still dealing with the issue. But I wish to teach me around our interview with the leader.
Yes, I was a coolest cat, Joseph Hambil Kaunda, says the young mango. This cat said to all I'm trying to so, Smoga cool, Kaunda, or Jeroxas. Yeah, I'm sure marvelous.
Mm hmm. Atomboenda ku shuruku vapa VOA page. Tichange tulukura mba tichikupaye ma informational aya. Kana mkaenda ku VOA shona Facebook page. Tinao ma informational aya. Arukuti parijino vanu. Varumu China vawani kwa vachibatu kwa nechirugwere ichi. Vanushika 9,700. Vashaya I 213.
Mm-hmm.
Asi mu Amerika muno mumune vanu 6 vabatu kwa nechirugwere ichi. Uyeje pane vamwe. Kune zimwe nyika zvakare vabatwa asi munogona kuwana zvese izvi pa Facebook page yedu yeVOA Shona uye zvese nguva yedu yadyanana kudai ha atichagona kuti tirambe tichitora vamwe vatere asi nasi tiri kuona kuti kuda kwashe chitenga ari pano anga
achida
kufonerwa
above our time. So our time is out today. Sorry, we have to end it here. Thanks very much. This is Kip Stuber in Washington, D.C. Goodbye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good evening and a great weekend. And please keep checking our pages for information on the coronavirus. Bye-bye.